Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 12 2024 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoedza kuumbiridza ukama neZambia zvichitevera kushora nyika iyi kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuRussia. WFP yobatsira vanhu nemari yekutenga chikafu. Zimbabwe yopinda musangano wekuchengetedza kodzero dzevakaremara kuUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato riri kutonga reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vaudza dare rebato ravo repolitibureau nhasi kuti musangano wavo kuRussia nekuNorth Korea wakafamba zvakanaka. Tinodzokorora nekuSouth Korea wakafamba zvakanaka. Izvi zviri kuuya kunyangwe mashoko avo ekuti America iri kushandisa Zambia neMalawi kukonzera kusagadzikana muZimbabwe ari kukonzera mutauro wakanyanya. Zambia yakatotumira bazi rayo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti ritaure neZimbabwe nezvemashoko ava Mnangagwa aya. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakarambawo mashoko ava Mnangagwa uchiti nyika yeAmerica iri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko Dr. Jane Van Muskwere nezuro vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe haina nyika dzayakavenga. Asi mudare reparamende nezuro wakare vaJacob Mudenda vakarambidzawo nhengo yebato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change muzvare Gladys Shachwayo kutaura nezvenyaya iyi mudare reparamende. Hatina kukwanisa kubata vaMudenda kuti tinzwe divi ravo sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata muzvare Shachwayo.
Tingakazama kuita inozi pachirungu point of national interest kudare reparamende maringe nemashoko akapiwa navaMnangagwa akatarisana neMalawi neZambia. Chishure kwangu changa chiri chekuda kupa chenjedzo kuexecutive kana kuti kuna president kune vehurumende kuti vazive kuti Zimbabwe itange ichava iri chairperson weSADC kubva muna August. And rimwe donzo reSADC nderekuchengetedza runyararo muregion. Zvino kana toona vari kupinda vachiti ndivo vari kupinda sachairperson weSADC varivo vaakukonzera nyonganyonga murigeni yeSADC tinonase kunge zvinhu zvisingatambiriki zvinhu zvisina kunaka.
Ko makatambirawo sei danho ravaMudenda rekukurambidzai kutaura nyaya iyi?
Takatamadzwa chaizvo ndichindosvika kuparamendi vaMudenda vachitaura ivo kuti foreign policy inyaya inofanira kungosiyirwa executive. Zvakandikatyamadza nekuti isisi kudare reparamendi necommittee portfolio committee yeforeign affairs and international trade and basa reparamende nderekupa yatingati pachirungu oversight kuexecutive. Saka tichitaza nebumbiro remutemo tinobvumirwa semamembers of parliament kuti tinge tichitaura zvinhu zvinopa oversight kuexecutive. Saka komiti iyoyo zvainofanira kunge ichiita. Saka ndakakatyamadzwa zvakanyanya asi izvi zvinotiratidza kukanganisika kwaitika mainstitutions edu seZimbabwe kuti tava nemachallenges institutions edu aakungoita zvemakengerwo enyika aatarisira kuti bumbiro remutemo rinoti kudii uye ino anotarisa kuti wabva kubati.
Saka pane matanho amuchatora here kuti mukwanise kutaura nezvenyaya?
Aiwa, ticharamba tichi tichitaura kugadzikwa pasi hazvi kuti tichatadza kutaura tinoramba tichitaura zvatakatotaura izvozvo vakazviitwa executive yakazviitwa takaona vemapepa nhau vakakavha chaizvo nyaya iyoyi uye hansadhiwo rekodhi racho ritorimo rekuti ndakasimudza nyaya iyoyo even kukomiti ukoko tichiramba tichitaura nyaya idzodzi
avo vanga vari muzvare Gladys Shachwayo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP nasi range riri muchinoi rakabatana nere Leakages for Economic Advancement kana kuti LEAD vachipa vanhu vari muguta iri mari yekuteka chikafu nezvimwe zvikwanisiro zvekuti vazviitire mabasa avo emaoko. Chirongwa chekubatsira vari mumaguta ichi chiri kuitwa mushure mekunge hurumende nemapazi eUnited Nations vazivisa kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million mumaguta vakatarisana nenzara. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumaguta WFP iri kubatsira vanhu zviuru makumi matanhatu nevatatu kana kuti 63,000 mumatunhu matanhatu. Varombo vakakwegura nevakaremara nevamwe vari kupiwa mari inosvika madhora gumi nematatu kana kuti US$13 pamunhu kuti vakwanise kutenga chikafu. Mumwe ari kubatsirwa nemari muchirongwa ichi ndeamai zvenenzi yamumba avo vanoti vari kufara sezvo vange vave kuomerwa neupenyu.
Totenda daida zvaramba zvakadaro nekuti zvirikutibatsira nekuti zvozvizvi kune nzara asikwanisa kubatsirika daita atokwanisa isoko pa24 mari ikwanisa kubatsira muri kwanisa kubhadhara vana chikoro kwanisa kutengawo chikafu kuti tikwanise kubatsirika.
Amai mumba vanoenderera mberi vachiti vanotenga zvinhu zvakaita sehupfu, mafuta, sipo nezvimwe.
Shuga, mafuta, sipo yekuwachira vana nemuriwo kuti tikwanise kudyawo sadza nevana nehupfu.
Mumwe mugari wemuchinhoi amai Grace Tenda Upenyu avo vanga vachitora mari yavo nhasi mubhanga reAgribank vanoshuvira kuti dai vangoramba vachipiwa mari nekuti nzara yapfunya chisero munyika.
Ndangokumbira kuti dachiramba chichienderera mberi nokuti izvozvi takutombobatsirika nokuti gore rino kune nzara dai vangoramba vachingotipawo nokuti izvozvi vakangomira chotera nzara yatopinda nokuti izvozvi ndopata takatotarisira nokuti hatina kwatinokwanisa kuwanawo mari zvinhu zvakaoma hakuna kuri kuwanika mabasa.
Kunze kwemari yekutenga zvekudya vamwe vanhu vari kubatsirwa nemari yekupfoya huku kuita madiridziro nezvimwe. Mumwe wechidiki akabatsirwa neruzivo pamwe nemuchini wekugadzira zvinhu zvesimbi kana kuti welding machine muzvare Rutendo muzane nhamo anoti zvigadzirwa zvake zviri kumupa mari yakawanda. Mudzviti wedunhu remakonde vaBenjamin Zivanai vanoti vari kushanda zvakanaka nesangano reWFP nereLEAD. Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa muWFP amai Bianga Dzairo vati pane vakawanda vari kushandisa mari iyi kutenga zvekudya.
Vamwe vanoshandisawo kurapisa vana, vamwe vanoshandawo kubhadharawo chikoro, asi kazhinji zhinji tiri kunzwa sarayo kuti vari kushandisa mari kutenga chikafu chavari kudya zuva nezuva.
Amai Dzairo vanoti shuro yavo ndeyekuti chirongwa ichi chienderere mberi kana vakawana mari sezvo kuine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vasina zvekudya zvakakwana mumaguta.
Asi ishuviro yedu yekuti kuri kwekuti kwawanikawo mari chirongwa chatinofungidzira kuti chinoramba chichibatsira vanhu. Takatarisirawo maresults eZimluck akabva kubuda aya ari kutaridza iwo kuti kune vanhu vanokwana kuita 1.7 million muno muZimbabwe.
Vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara munyika uye hurumende iri kuda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3.3 billion kuti iwanise vanhu zvekudya nezvimwe kusvika muna kurume 2025. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Ba Bazi rezvemari rinoti raparura Committee National Risk Assessment Coordination Committee kuti iongorore kushanda kuri kuita mari yecryptocurrency munyika. Hurumende inoti iri kuda kuziva kuti ndezvipi zvakanakira kana kuipira kushandisa mhando yemari iyi. Vanoda kupa maoniro avo vanzi vanokwanisa kutumira nharembozha pa info@fiu.co.zw musi wa 26 chikumi usati wasvika. Mukozi ane zvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernance for UTC kuSalford, Britain, muzvare Chennai Moyo Mutambasere kuti tinzwe maonero avo.
Cryptocurrency imari inogadzirwa kana kuti tingati inocherwa ichishandisa makompyuta masaisai ekompyuta eblockchain technology.
Ndikubate muromo ipapa apo, ichicherwa kupiko?
Avo vanoigadzira vanochera vachishandisa maalgorithms akasiyana siyana vachizogadzira iyo mari inenge ichinzi cryptocurrency.
Mungapere mienzaniso wemhando yemari iyoyi?
Kune inonyanyozikanwa inonzi iyo Bitcoin, kana kuti vamwe vanenge vachiiti ndaka mbonzwa ichinzi bitmari muZimbabwe.
Saka munhu ari kumusha unogona kuva nezigi yake ova necryptocurrency yake iyoyi.
Cryptocurrency haina kufanana nemari yatinoziva yatinoshandisa mazuva ese yatakangobvira kare tichingoshandisa, nekuti mari iyi inenge ichibva mucentral bank yenyika. So zvakaita sereserve bank of Zimbabwe ndo vanokwanisa kuti vaprinte local currency yemuZimbabwe, ingava iri zigi ingava iri Zimbabwe local currency. Cryptocurrency imari iri kugadzirika vachishandisa matechnology, vachishandisa makompyuta masaisai emakompyuta anonzi blockchain technology nezvimwe zvakadaro kuti vagadzire mari iyi.
Iri kutoshanda here muZimbabwe?
Pare zvino cryptocurrency imari hongu inogona kushandiswa kutenga zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichida kushandisa zuva nezuva.
Matambidziko api angauye nemhando yemari idzi?
Inonetsa panyaya yecryptocurrency kunyanya inyaya yandambotaura iya kuti haigadzirwi nema central bank. Naizvozvo haizikanwi kuti mari haizozikanwa payakatangira imari yakawanda zvakadi, uye nekuti iwewe kana uchinge wanzi wava nayo mari iyoyo unokwanisa here kunatsonzwisisa kuti hongu zveshuwa mari yandiri kunzi yemacryptocurrency yandiri kunzi ndapiwa ndiyo pachokwadi yandiinayo. Zvakare nekuti haisi mari inoshandiswa kuma central bank, haisi mari inenge ichikwanisa kuidentifya kuti unganatsoziva kuti zveshuwa mari iyi ndakabata mari yakaprintwa kucentral bank reZimbabwe musi wakadai panguva yakadai.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi ari mutevedzeri wasachigaro webhodhi regovernance for UTC kuSalford, Britain, muzvare Chennai Moyo Mutambasere vari parunare kuBritain kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe iri kupinda musangano weUnited Nations uri kuongorora nezvekodzero dzevanhu vakaremara uyo wakatanga nezuro muNew York muno muAmerica. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations Amai Amina Mohammed vakati donzo ravo guru ndiri kuona kuti kodzero dzevakaremara dzasimudzirwa pachishandiswa michina yechizvino zvino kuvawanisa mabasa pamwe nekuona kuti vachengetedzwa panguva yenjodzi dzakasiyana siyana. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachiparura musangano unezuro, Amai Mohammed vakati vakaremara vakawanda vari kusarira shure munyaya dzekushandisa mishina yechizvino zvino, uyewo vanotadza kubatsirikana kana kutiza kana pachinge paita hondo kana njodzi dzakaita semafashamu. Vakatiwo vanhu vakawanda vakaremara pasi rese vane urombo nekuda kwerusarura runoitwa pakupinzwa kwevanhu mabasa, vachiti kunyange pavanopinzwa basa vanopiwa mihoro iri pasi kana zvichienzaniswa nevamwe vasina kuremara, vachiti izvi zvinofanira kugadziriswa. Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti donzvo remusangano uyu rakanangana nematambudziko anosangana nevakaremara kunyange muZimbabwe.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndinoona zviri zvinhu zvakakosha chaizvo, chekutanga chetechnology umisha neumetura. Tikatarira isusu muZimbabwe nyaya idzi dzichiri kumashure chaizvo zvekutoti vanoitwa chikoro havana zvimwe zvinhu zvekushandisa. Saka ndinoona se kuti zvigai izvi nezvinangwa izvi zvakakosha zvikuru, uye tinofanira kuzvitora tichizviunza kwedu kuti zvinge zvichishandawo.
Asi vanoti havasi kufara kuti nhengo dzeparamende dzinomirira vakaremara hadzina kuenda kumusangano uyo. Vanoti hazvibatsiri kuti hurumende ipinde yega mumisangano iyi.
Asi tinoona kuti hurumende pese pairi kuenda kumisangano yakaita seiyi iri kusiya vanhu vacho vakaremara, vakaita sevamiriri vedu masenators kana kuti vamwewo vanhu vakaremara.
Gweta rinomirira kodzero dzevakaremara vachishanda nesangano reAfrican Union of the Blind, Advocate Abraham Mateta, vaudza Studio 7 kuti hapana chakashata kuti vedzihurumende vapinde mimisangano yakadai, asi kuti inofanirawo kupinza vakaremara pakati pemisangano iyi.
Tikuona kuti pari zvino paramende iri mubishi rekugadzira mutemo mutsva une chekuita nevakaremara. Asi dambudziko ratinenge tiri kuona nderekuti kune vamwe vashandi vehurumende vanofanirwa kunge vachishanda nevanhu vakaremara, vanove ivo vaakudhonzerawo kune rimwe divi.
Vamwe vari kupinda musangano uyu mumiriri wevakaremara kuAfrican Union Manyasha Nhau
tarisira kuti nyaya dzevana vakaremara dzifanira kungoramba dzichitaurwa, asi dzinofanira kuti pave neaction. Panofanira nekuva nechinoti political will kuti zvinhu zvinge zvichiita sezvichizadzikiswa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vanomirira vakaremara muparamende, Senator Anna Shiri naSenator Ishmael Zhou, kuti sei vasina kuenda kumusangano wemazuva matatu uyu. Asi mumwe mushandi mukuru mubazi revashandi nemabasa pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti public service labor and social welfare, iro rinoona nezvevakaremara, audza Studio 7 kuti Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana kumusangano uyu. Ati nyaya yemari ndiyo yakaita kuti vamwe vaitarisirwa kuenda vasaende, achiti mutevedzeri wegurukota rebazi iri amai Mes Marwadina ndivo vaifanira kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, asi havana kuzoenda mushure mekunge visa ravo ranonoka kubuda. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoyemurwa kuti dzine mitemo inobata vakaremara yakanaka, asi vamwe vanoti mitemo iyi haisi kutevedzwa zvakadzama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu vazivisa nhasi kuti kunyangwe vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti vaomerwa neupenyu nekuda kwemitemo yavo yekuedza kuvandudza upfumi hwenyika, vacharamba vachienderera mberi kusvika nyika yave mugwara rakanaka. Vatiwo vachaendesa bhiri kuparamende remari inofanira kutambirwa nemushandi wepasi-pasi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nhasi vasangana nemutungamiri wenyika yeQatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani panguva iyo America, Egypt neQatar dziri kuedza kuzeya zvakataurwa neHamas kuti zvinofanira kuitwa kuti kurwisana kwayo neIsrael kumbomira. Hamas yati inoda kuti mauto ose eIsrael abude muGaza vochinjana vasungwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kubatwa namai Patience Chimombe, vanove muridzi wekambani yeHouse of Stone Creations, avo vari kuGoldsboro mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazvai vateereri, basa riri kufamba zvakanakisa chose. House of Stone Creations yakazvarwa muchure mekunge ndasuwa chikafu chedu chatakakura tichidya. Naizvozvo ndakaona zvakanaka kuti ndigadzire nyama inodiwa nevana veZimbabwe.
Zvinhu zvamakazitanga kuita mare kuno here?
Ini ndakagara ndiri munhu anofarira kubika uye anonzwisisa zvine chekuita nekugadzirwa kwezvekudya. pandakafunga kugadzira chimukuyu nesausage, ndakanyatso tura nguva yangu ndichidzidziswa kuzvigadzira neimwe kambani inobata iri kuCape Town, South Africa.
Zviri kutambirwa sei zvamuri kugadzira icho chimukuyu nemasausage aya ekumusha?
Bhizimusi riri kugamuchirwa zvakanaka kwazvo mukana wokukura uripo. Pari zvino vatengi vedu vanowanzowanika pamasocial media platforms uye anonzi mareferals, kureva kuti anenge atenga atapirirwa nechimukuyu neBruvos ndiye ari kuudza shamwari dzake nezvekunaka kwemaproducts eHouse of Stone Creations.
Tinoona kuti kunze kwekugadzira chimukuyu nemasausage, munogadzirawo zvishongo zvekupfeka pamwe chete nezvikwangwari zvekuisa mumadziro nezvimwe zvakadaro zvine mitupo, mazita nemadzinza nezvimwe zvakasiyana siyana. Makatanga sei basa iri?
Chakaita kuti nditange bhizimisi iri ndechekuti ndaida kupakurira ruzhinji chidimbu chetsika nemagariro edu. Zvakandipa kugadzira atinoti macrafts anotirangaridza kwatinobva. House of Stone Creations inogadzira mete, maneklesi, mabhodhi anodekitira mitupo yedu nezvimwe zvakawanda wanda.
Tinoona kuti zvigadzirwa zvenyu zvishongo zvizhinji zvacho zvakarerekera kumitupo. Sei muchinyanyofarira nyaya dzemitupo idzi?
Mitupo yakakosha pachivanhu sezvo ichiratidza dzinza remunhu. Naizvozvo ndakaona kuti kana uchinge uri mhiri kwemakungwa uye kure neveukama, zvakakosha kurangaridzwa kwaunobva. Saka ungava uri shumba, nzou, mofu, tiri pano kushandidzana nemi vatengi nechinangwa chekuti mudade nedzidza renyu.
Avo vangu vari dzvarwa cheZimbabwe, amai Patience Chimombe, vanhu vamukuru wekambani yeHouse of Stone Creations, vari Bharunare kuGoldsboro kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitika muAmerica, regai tiende kuna Tanonoka Wande.
Nengo yebato remaRepublicans vaSam Brown nemusi wechipiri vakakunda vanhu vebato ravo vazhinji musarudzo yokupinda muSenate vakamirira bato ravo mudunhu reNevada. Pave kutarisirwa kupukidzana kunotyisa naSenator Jackie Rosen vebato remaDemocrats. Achakunda musarudzo pakati pavaviri ava anonzi achabatsira bato rake kuti rive nevamiriri vakawanda mudare reSenate muAmerica. Vachitaura kuvatsigiri vavo muguta reRino, vaBrown vakatenda mhuri yavo vachiti America iri pamharadzano. Vakati vana vavo vatatu havana ramangwana rakajeka. VaBrown vaiva muchiuto asi vave pamudyandigere. Aka andeke chipiri vachipwikidzira chigaro ichi. Pamari yekushandisa mukutsvaga rutsigiro, vaBrown vanga vari mberi uye vakazotsigirwawo nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaBrown vaishandisawo zvakaitika pavari pavakanga vari muhondo kuAfghanistan, uko vakapotsa vaurayiwa nezvinoputika vakapinda muchipatara kwemwedzi yakawanda. Rutsigiro kubva kuna vaTrump rwakavabatsira zvikuru. Pavakazivisa kuti vari kukwikwidza, vaBrown vakataura pamusoro pekushanda kwavo muchiuto uye magariro avo nemhuri yavo, vachiti vanoda mukana wokuenda kuparamende kuti vanorwisana nevebato remaDemocrats. Amai Rosen avo vakakundavo zvine musindo vavaikwikwidzana navo mubato ravo vakabudisa gwaro richishora vaBrown vachiti vanotsigira chikwata chebato remaRepublican chinopfurukidza mwero. Vanoti vaBrown vanotaura zvenhema kuitira kuti vavhoterwe, vachiti vanotsigira kumbunyikidzwa kwevanhukadzi vachida kuti varambidzwe kubvisa pamuviri. Nyaya yekupa madzimai kodzero yekubvisa pamuviri inotarisirwa kuva nyaya huru musarudzo yemutungamiri wenyika yemunambudzi. Amai Rosen vanoramba vachiyeudza vavhoti kuti vaBrown vanotsigira mutemo wekuTexas unorambidza vanhukadzi kubvisa pamuviri pavane masvondo makumi maviri. Pakutanga kwegore rino, vaBrown vakagara pasi nemudzimai wavo achitsanangura kuti akabvisa pamuviri vasati varoorana, izvo zvakakonzera kuti vaBrown vachinje pavamire maererano nenyaya iyi. Vamwe mubato remaRepublicans vaikwe kudzana na va Brown vanhu vashora zvikuru vachiti vairamba kuita gakava kana kuti madebates vachiti munhu anofambidzana nebazi rebato rechinyakare. Va Brown vakatsvagwa nevebato remaRepublicans vaida kuona kuti kukundwa zvine mutsindo kwakaitwa bato ravo muna 2022 hakuitiki zvakare. Va Brown vakavimbisa utungamiri hwakasimba mukuona kuti miganhu yenyika yakasimbaradzwa, kuona kuti vanhu vose vanowana simba remagetsi kudzikisa mitero kuvandudza mashandiro anoita matare edzimhosva. Vavhoti vemuNevada zviuru zana vakavhota musi wakange kuchipisa zvakanyanya mumaguta eReno neLas Vegas. Mashoko aya atumirwa naScott Sonner weAssociated Press ari kuLas Vegas kuti Nevada. Maaverengerwa neni tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, nyanzvi nyadzo zvemitambo dzinoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti chikwata chemaWarriors chikwanise kuenderera mberi mumakundano akaita seWorld Cup kana African Nations Cup. Nezuro, Zimbabwe yakakundwa 3-1 neSouth Africa, zvaisiya iri pasi pegungano reGroup C reWorld Cup nemapoints maviri isina kana mutambo mumwe chete wayakunda pamitambo mina yatambwa kusvika pari zvino. Vamwe vari kushora hurumende neZifa nekutadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvinhabvu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata anoongorora nhau dzemitambo muzi wetu Hadebe.
Kuona kwangu kana tichitarisa grupu pari zvino, maOrias achine chance yekuti ange vachienda kuWorld Cup kana tikati refocus, asi zvakudependa nekuti target yetu chi iyezve tinopa coach nguva yakati ndopane nyaya huru. Tinoona kuti group racho maresults acho ari unpredictable, saka tikanyasoshinga tinogona kunge tichiita mushe, asi tinofanira kuti tinge tichikoshesa kuti zvatinota chii senyika pamutambo webhora. Ndirikuona kuti tirikumhanyira kuti tinge tichienda kuWorld Cup, asi hatisati tagadzira pasi pano, hatisati tagadzira kumajuniors edu, saka zvakakosha kuti tinge tichigadzira grassroots soka yedu kuti tinge tichiendera mberi.
Sangano reZifa Normalization Committee rinofanira kunge riri kuita chii pari zvino?
Zvakakosha kuti Normalization Committee iyo pachayo inge ichigadzirawo mastructures eZimbabwe football. Tirikuona kuti kuvhira vakapinda pachigara vasati vagadzirisa zvinhu izvozvo. Tirikuona kuti hakuna makosi emacoaches. Tirikuona kuti vari kuramba vachidzokerera kumashure macoaches emuZimbabwe, asi tinotarisira kuti vange vachiita mushe pamaWorld Cup, saka zvinonetsa ipapo. Saka grassroots soka inofanira kunge ichiimprova, iye magrassroots structures ebhora anofanira kuti ange achipinda in place kuti zvinhu zvifambe mushe. Iyezve zvakakosha kuti vange vachigadzira constitution yeZifa kuti iite up to date.
Hatina kukwanisa kubata vakuru veZifa kana vehurumende kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi manzwa kubva kuna muzi wetu Hadebe anoongorora nhau dzemitambo achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari parunare kuBulawayo. Musa kanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika dzakaita seSouth Africa zvave kukwanisa kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Zimbabwe yoedza kuumbiridza ukama neZambia zvitevera kushorwa kwakaitwa nyika iyi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuRussia. WFP yobatsira vanhu vari mumaguta nemari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti burai zvakanaka vateereri. Ndokusiyai na Chris Gande munhau dzeIsindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha le indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-12 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe lamazwi esiwabone eboda ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge.
Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho uthi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni ngezidalwane zeBotswana kuphela.
Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu lelizwe elama Warriors ngele South Africa kunye lele Lesotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia. UMnangagwa utshele umongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende waseMelika uphathisa eZambia leMalawi ngemali yokuthuthukisa amazwe la kwezenotho la kwezomvikela echiya ngaphandle eZimbabwe ngoba efuna ukulikhawulisa. Ekhuluma ngemva komhlangano wedalela abaphathintambo bakahulumende lecabinet ntambama izolo, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Jan van Muswere utshele intatheli zindaba ukuthi leZimbabwe lidinga ukwakha ubungane lamazwe wonke. Wathi njalo ubudlelwano beZambia leZimbabwe buqinile njengoba amawele. Uhulumende weZambia yena okhanya engaphathwanga kuhle ngamazwi kaMnangagwa uthi uzakhulumisana lohulumende weZimbabwe ngalolu daba. Elemelika lona liyawalandula amazwi kaMnangagwa lisithi luningi usizo eselunike iZimbabwe kusukela lithola uzibuse. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Ubudlelwane babantu beZimbabwe labeZambia buqine kakhulu. Kabulula ukuthi budilizwe ibuchapha balaba ababusayo, ukwehluleka kwalaba ababusayo. Bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe lamazwi esiwabone eboda ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge. Ngokuba thina labantu beZambia singabantu banye, kwezamasiko, kwezomnotho, kwezepolitiki, inkululeko yethu sizuze ngo-1980 ngemva kwe-sacrifice enkulu eyenziwe yiZambia. Sike saba yilizwe elilodwa ngesikhathi se-federation. Singabantu banye ngayo yonke indlela. Ngakho ke konke lokho okukhulunywe ngumongameli bekungadingakali, akufanelanga kwenziwa, akufanelanga kuphindwe njalo. Ngakho ke khona lokhu ukuthi babuyele emuva kulokho akade sibekukhulumile ngesikhathi okuthiwa to walk back kuyinto enhle, kodwa kusezadingeka ukuthi benze kakhulu ukuze izinto zibe lomehluko.
Amazwi lancube ubona elakho yini ukuqeda ukungezwani kumbe ukufuthelana okungaba beso kukhona phakathi kweZimbabwe leZambia phezu kwamazwi kaMongameli Mnangagwa.
Amazwi lekasoze aqede ingxabano phakathi kwahulumende weZimbabwe loweZambia. Lanxa ngithe abantu bayezwana, ohulumende bobabili kabazwani, okubahlukanisayo kubanzi kakhulu. Kungena kwezokubusa, imbuso yakhona ihlukene, omunye ubona ngenye indlela, abanye babona ngenye indlela, abanye bakhuthalela ukuhlonishwa kwamalungelo abantu, abanye bangakhuthaleli njalo, abanye bakhuthalela ukhetho olukhululekileyo, abanye bangalukhuthaleli. Ngakho ke akululi ukuthi lamazwi adlulise nje, yebo kahamba ngalungisa lokho okukhulunywe eRussia, kodwa ke ukuxabana kwabo ungazwani kwabo ungaboni ngendlela efanayo kuzaqhubeka kusiya phambili ngokuba kuzikile kakhulu kule mpande ezishonayo kwezepolitiki ngendlela ohulumende bobabili ababona ngakhona ukuthi ukubusa lokubuswa kwabantu kufanele kube ngayiphi indlela.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association. Uhlangothi lweZimbabwe Water Authority luthi asemalutshwana kakhulu amanzi asedamu leKariba, njalo leli damu liqhubekela phambili lisoma. Luthi sokunzima ukuphehla umlilo kagesi ngenxa yamanzi asemalutshwana. Kusenjalo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezamanzi ngamandla kagesi, umnumzana Edgar Moyo, utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende usenike amanye amankampani emba amatshe imvumo yokuba lezi titshi zikagetsi. Lokhu kulandela ukusilela kwemlilo kagetsi elizweni lonke jikelele. Ukuhlaziya lolu daba, uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho esebenza kunhlanganiso yeDisability Rights Center, umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa amandla agetsi angekho kutsho ukuthi ama-industries amaningi bayebezomele basebenzise i-diesel sokukhweza intengo. So uzaphazamisa umnotho ngoba nxa ungena amagetsi uzenza ukuthi abantu especially abe industry baqalisa usenza i-diesel. Njalo siyakwazi ukuthi nxa senzisa intengo eyakhwela eZimbabwe.
Uhulumende simuzwa ekhuthaza amankampani emba amatshe ukuthi lawo azilungisele amandla kagetsi, kungaphathisa nalokho?
Inkuthazo ezinjengalezo njalo ama-project awokuthi kube lamagetsi endaweni especially ezinjengalezo uthatha isikhathi engxenye kusukela ku-2 engxenye kusiya ku-3, 4, 5 years ukuthi iproject yamagetsi ibe khona.
Uhulumende yikuyini obekumele akwenze kungakabi lodubo olunje?
Bekumele uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi ama-supplies amagetsi especially nxa sikhangele amadamu nokunye bekuzasithatha ukuthi kusifise ngapha. Owesibili, uhulumende kumele aplane inhlelo ezingenza ukuthi ama-projects amagetsi abe khona perhaps for the next 3 or 5 years. Thina siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilanga likhona nxa kuyukuthi singazamisola ungasinceda sibili. So uhulumende aloba ezama ukuthi akhuthaze abantu ukuthi basebenzise isola njalo anike perhaps ama-rebates kuma-companies afuna ukuthi abuyise isola eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center. Ubesecingwani lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekwelebhilitane. Amadabuka eZimbabwe abaphila ngokuthengisa emigwaqweni kweleBotswana badlela evalweni ngemva kokuba amalunga elinye ibandla lezombusazwe eliphikisayo lisungule umkhankaso wokuthi basuswe lapho abathengisela khona, badedele izizalwane zakweleBotswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ilunga lebandla eliphikisayo eLebotswana Congress Party kumbe iBCP umnumzana Sidiro Khoroba uselobele uhulumende ukuthi asuse bonke abokuza abakubhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. UKhoroba uthi uma uhulumende engathathi inyathelo phezu kwalolu daba ibandla lakhe leBCP lizangena emgwaqweni litshengisele. UKhoroba wake waba lilunga ledale lephalamende njalo ukhankasela ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho lesizwe oluzaqhutshwa ngumfumfu.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho uthi le ibhizimisi yokuthengisa ezitaladeni ngezizalwane zeBotswana kuphela. Manje sesibona sebebangisana labo kuza ikakhulu abeZimbabwe. Sithi uhulumende wethu sekuyisikhathi ukuthi lokhu kulungisiswe.
UKhoroba uthi ayisikho ukuthi ibalwa labantu abadabuka eZimbabwe kodwa kumele bazwisise ukuthi abeBotswana labo bazama ukuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni.
Unless where the locals have completely neglected that space, which is not the case now.
Ngabe sithi abeBotswana abafuni ukungena kule bhizimisi, manje akunjalo. Because sithi uhulumende kangenele, uma engangenelanga sile njongo yokuthi singene ezitaladeni sitshengisele.
Indawo yeMogoditsane engumuzi ongaphandle nje ledolobho leHabroni yiwobhekane kakhulu lodubo lolu kutsho uKhoroba. Esinye isizalwane seBotswana esiphila ukuthengisa emgwaqweni yeMogoditsane unkosazana Skiasobaka Kisikile uthi uyasekela imizamo yokuphathisa phezu kwalolu daba.
Abasincede sibili ngoba sekucina kusivalela phandle thina khonapho sihlawulela le ncwadi zamalayisensi. Abanye babo behamba bethengisa nezindlini.
Iningi labeZimbabwe liphila ngemisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni, ukutshaya izitina, ukuthunga kanye lemisebenzi yokunusela. Yona uhulumende othi kumele besezandleni zezizalwane zeBotswana kuphela. Okuhlanganiso yabeZimbabwe leBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi noma nje evumelana lezikhalazo zezizalwane zeBotswana kumele lolu daba lukhanyelwe ngelinye ilihlo lokukhalipha.
Khona bale point ngoba kukibo, kodwa ke ungakhangela ukuthi kulabanye abantu ababe besenza amacala, but now umuntu othethe ama-orange wahlala phansi wathi athengise laye njengabantu bonke zama ukuzuza imali ngendlela eqondileyo. It becomes harsh ukuthi ekhanye engathi sokumele adudulwe, kodwa njalo izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi zikhangelwe kuhle from a managerial point of view, from ku-leadership. Kungabi izinto ezenzwa ngabantu emalokitshini sebezithathe umthetho befake ezandleni zabo, ngoba kuyagcina kubangela ukuthi kube lokuxabana.
AbeZimbabwe abaphuma phandle kwelizwe bengena kwamanye amazwe ikakhulu angumakhelwane sebethola ukuthi amathuba okuziphilisa asenciphile. Kwele-South Africa amanye amabandla akhankasela ukhetho olusanda kwedlula ngokuthi azabuyisela emuva abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni ngoba becina bethathela ezalwane zalulo lizwe imisebenzi, kukanti abanye badala amacala. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele-Botswana.
Siyabonga mqondisi. Kolunye udaba eZimbabwe lilezithunywa ezisemhlanganweni ohlolisisa isimo sabaphila lobugoga o-17th Conference of the State Parties to the Convention of the Rights of People with Disabilities oqhutshelwa ngapha kwele New York. Kubikwa ukuba kulesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe esehluleke ukuthola amaphepha okubuya kwele Melika uzongena kulomhlangano. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ebezingaphenduli omakhale khukhwini. Kwezemelika, ilunga lebandla lama-Republicans umnumzana Sam Brown unqobe ixuku labanye bakhe wathatha isikhundla sokumela isigaba seNevada kukhetho lwama-primary ngolwesibili osekumchiye ebhekane mathupha lomela lesi sigaba engowebandla lama-Democrats uSenator Jackie Rosen kukhetho oluzaveza ukuthi ngeliphi ibandla elihola idale le-Senate. Esethula amazwi akhe kumbuthano obulandela impumela yokhetho edolobheni leReno, uBrown ubonge unkosikazi wakhe u-Ami, abantwana bakhe abathathu kunye labazali bakhe. Uveze eleMelika njengelizwe elimi madlodlongwane lapho abantwana bakhe abalalizwi kabavoti kulifa elilizwe labo. Uyihlo uzakwenza konke okusamandleni akhe ukuze iphupho leMelika iningi lethu elalisebenzisayo lani lilisebenzise, kutsho uBrown. UBrown wake waba libutho. uphinda okwesibili ukuzama ukungena kudale leSenate. Unqobe abanye bakhe abalichumi lambili ukuze enelise ukubhekana loRosen kusigaba esiyandise ukuletha umehluko kukhetho lukamongameli esibhekwe ngabomvu libandla lamaRepublicans. Abebandla lamaDemocrats baliswa ukugcina izihlalo eziningi kulabebandla lamaRepublicans lumnyaka ukuze balondoloze amanani abakhokhela ngawo kudale leSenate eliyingcosana. UBrown ubekhokhela ngenani elilutshwana phambilini kokhetho waze wathola izibusiso zosekelo lukamnumzana Donald Trump emaphethelweni omkhankaso ngesonto. Imbali kaBrown ngeyokuthi wasinda kubhomba eladubuka kwele Afghanistan, wahlala isibhedlela kwenyanga ezimbalwa okuyikho kade kwindikimba yomkhankaso wakhe. Usekelo lukaTrump luphunyuke abanengi kade belufuna ukubalisa owake wakhethwa nguTrump ukumela elemelika kwele Iceland uDokotela Jeff Gunter. Anze asungule umkhankaso wakhe edolobheni leSparks kumnyaka odluleyo obucwadlana ledolobho leReno, uBrown walandisa imbali yakhe yempi lokuzinikela kumndeni wakhe njalo enjengomuntu ongasuye wabasebenzelana leziphathamandla zeWashington DC. URosen wanqoba abamncintisayo kubandla lakhe kumaprimary usole uBrown hembikweni awethule ngolwesibili esithi uBrown ngwenhlanganiso kaTrump ethiwa yimaga njalo ngumuntu owedlulisa amalawulo ozakhuluma naloba yini, esithi abantu balimuke imbono kaBrown edlulisa amalawulo ebalisa ukwalisa besifazana ukuthi basuse izisu. Ngizamela laloba ngubani ukuze isigaba sethu siphumelele, kodwa uBrown ufaka phambili ezombusazwe webandla lakhe kulokuphathisa ngokuncedisa isigaba seNevada, kutsho uRosen. Udaba lokususa izisu kwabesifazane kukhangelelwe ukuba indikimba yokhetho lokudinga umongameli lwalunyaka. URosen uhlala egcizelela usikelo lukaBrown lomthetho weTexas wokuthi lesi sigaba simise omama ukususa izisu okwenyanga ezingamachumi amabili ngesikhathi ekhankasa ngokhetho lomnyaka ka-2014. Ekuqaleni komnyaka uBrown uhlale lomkakhe bekhuluma lentatheli izindaba zomsakazo weNBC. Waveza umkakhe ukuthi wasusa isisu bengakachadi. UBrown oseguqule ingqondo uthi uphikisana lokuvinjwa kokususa izisu nguhulumende, kodwa uthi kumele izigaba zizikhethele ukuthi zithathe nyathelo bani ngalolu daba. Iningi lamalunga ama-Republicans abaphikisana loBrown bake bazama ukumngcolisa ngokungayi kungxoxompikiswano kwakhe bemuthi nguye okhethwe zinkokheli zebandla. Embikweni wakhe wokunqoba, uBrown wazama ukuxhumanisa uRosen kunhlelo zikaBiden emkhakhasweni wakhe oyinyanga ezedlule ithumi. Namuhla, njengoba sithakazelela ukunqoba, asikhulumeni ngokwenzakaleyo. Kusasa sisungula ihlandla lakuqala lokukhululeka kwembono, kusho uBrown. UBrown uphinde wachaza udaba lwebhomba elaphosa lambulala kwele Afghanistan lokuhlinzwa ngabodokotela akwenziwayo, eveza ubuciko bakhe abulolonga elisotsha lokuba likholwa lesiKristu athi kwamphathisa ukuthi asinde. Usekelo lukaTrump ngesonto ngemva kwamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 kubandla lamaRepublicans kwaphathisa uBrown. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, lamuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana ozibiza ngokuthi nguDubai Roadrunner othenga ithengisa impahla etshiyeneyo.
abantu basasala loliyana nje uvalo lokuthi bajwayele ukuthi mhlambe bathenga izinto lezi ababe bezibona khona lapha eduzane eziyabe sekuthiwa readily available, but sesikhuluma nje iqiniso izimpahla ezithengekayo azibizi kangako. Okuhle nakakhulu ukuthi uyakuthenga into yakho okwaziyo ukuthi isemgangathweni, iquality yakhona nawe ma uyigqokile uyayeza ukuthi ugqoke impahla. Akuyona impahla othi ugqoka namhlanje sinwebekile uyigqoke namhlanje sosiyakwathi sokuphuma ikhala kusacaca, cha, zimpahla ezinhle kakhulu zithengeka futhi intengo yakhona imnandi.
Yes, ngathi uyasuka khonapho uye eZimbabwe uyabugadani njalo akuduli kakhulu ukuthi uphinde uyothengisa impahla.
Umuntu ma efisa ukuza la sungaqala uze mhlawumbe uze ngokuthi iholiday uzovakasha njengokuya kwenziwe ngabantu abasuka ngase-United Kingdom. Bayabuya umuntu ma ebuya lapho uyabe buyevele ezovakasha ebesesho ukuthi hayi ngicela sihlangane umbonise 1 or 2. Njengamanje ngilayo omunye oseke wacela ukuthi ngicela ukuza lapho ukufika ungibonise. Ma kwizimpahla ezodwa la angihambi lazo mina mathupa, engihamba lazo kuhamba lazo manje kuholiday. Then ezinye lezi kulama shipping companies engisebenza lawo. Ngomgqibelo nje ngizobe ngihambisa amanye amabhokisi angu-2. Njengamanje ngikhuluma ngelamathathu amabhokisi asendleleni aya eZimbabwe ahamba ngeBlue Waters courier service. Kumbe ngisebenzise i-GPS, it's a cargo company. Ibuye futhi ibe la shipping company eyethwalela abantu impahla ukuzise eZimbabwe, okuphathelana amaphathi ezimoto nezinye nje impahla ezihlukeneyo.
Yeah, abafisa ukuthi bakuthole bakuthola nje
+9 71 5 2 2 7 0 1 6 7 bese kusiba lezi eZimbabwe +2 63 78 7 9 5 3 5 0 3. Kufacebook yami ngitholakala kumili iDubai Runner page, yilo page lami engizisebenzisayo engisebenzela kulo.
Lo ke ngunkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Abanye abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi abangatholi ulwazi oloneleyo ngohlelo lwesigodlo seZimbabwe kulelo lizwe olokubalungisela amapassport olubikwa soluqalisa njalo sebexwayiswe ukuthi bazakwaziswa njalo kunsukwana ezilandelayo. Uhulumende ubikwa isithi isigodlo seZimbabwe kwele South Africa sizaveza ngokusemthethweni sakhiwo lapho okuzaqutshwa lumsebenzi ngokupheleleyo kungakagqitshwa uhlelo lokhetho kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxa lonkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana yeZim Imbokodo, oyake phathise abeZimbabwe abaseSouth Africa ngokuqoqa amaphepha okudinga lezi ncwadi ekhaya.
Khona kulinyathelo elihle nxa sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalwane zelizwe lakhe ezilapha eSouth Africa, khulu kuzayenza ukuthi kube lula kubaZimbabwe njalapha eSouth Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passport. Into engaba yinkinga yokuthi asikeze ukuthi njengoba isisukile i-ofisi lama-passport nazothi gathatha lapha kithi, intengo yokuthi umuntu a-applyele i-passport izabe isingakanani. Sokuyenzeka ukuthi njengoba bethikile beza ngapha amakhosi okuthi umuntu a-applyele i-passport abe sefika phezudlwana kalokhu ade efikazi. Ungathi uyabheka ama-passport beso-applya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu ahambe lezithombe abhadale imali ebingazo 300 rand ozothwanye amafomu. Ufika ngapho lokuba neyokuthi uthatha amafomu uwase eZimbabwe emuntwini ozakumbhalisile ukuthi aye kuzisubmithela amafomu e-ofisini lapho othatha khona ama-passport. Intengo yakhona kwele yaziyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sesilandiwe ngapha kuza kwenzakala kanjani. Abantu bazelokhe be-applya online kuba abantu bazoyalayina futhi bagcwale bese-embassy bese-consulate bazoku-applywa khona. Kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-applya online njengoba ngijayele ukuyenza ngenhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehlike ku-applya ebulenjini bese sikhona ukuthi abantu sibasize.
Kodwa sikhuluma nje alikabi lodletshana loyedwa nje oseke
waphatheka kulolu hlelo kumboseke wa apply?
Ngokwazi kwami ngolwazi lwami nginalo sisalokhu sithola nje i-information esuka embassy lakuma-consulate akukathiwo futhi lokuthi kuze abantu bazabe u-aplaya kanjani. So sisalindile esithemba ukuthi i-consulate kumbe embassy izakukhipha kwi-statement sabo mase lethi sekusenzeka bakwazisa abantu ukuthi benziwa kanjani.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim Imbokodo, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu badaniswe kakhulu ikunqotshwa kweqembu labesilisa elimela ilizwe umncintiswano okudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba eWorld Cup 2026. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi ziba uthi bekuvele kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele kwimidlalo elisanda kuyidlala ngoba amalungiselelo alo angaqhutshwanga kuhle.
I've been following mani team yethu yama-Warriors mani, ama-Warriors will never be the same mani. Uzohlala usukhumbula mani team zakudala mani, the way things zabe kuyenzwa ngakhona ngazi ukuthi manje sesibhayiziswa ngama-selections wethu or kwenzakalani mani. Even this team leader sessions where man would pong with all coaches, so we very so see a shallow man, I will niggers. As cut is enough man with a build a team like a pusherman.
Wakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esiphambaniswe dube layo ukuthi amalungiselelo weqembu lama-Warriors akefana nje lamandlwane.
Okubuhlungu ukuthi asenze amalungiselelo ngendlela eqondileyo njengelizwe and yonke nje into esiyenza esiyithatha kalula sinazelele sokusilimazile kakhulu ezinhlizweni zethu. Iqembu lesizwe leli abalinikanga isikhathi esifaneleyo ukuthi umqeqeshi asihlanganise abe lazo.
Intathela izindaba ezemidlalo uAndrew Thambane wakho uthi yena uzwela usizi umqeqeshi uJairo Stapera ngoba esenindwe ngodaka.
Yazi iZimbabwe iyadanisa, so no, this is not even funny. First siya lose against Lesotho, then sesidlala against South Africa asitshaye 3-1. Yazi when I looked at ama preparations of the squad, first of all manager wayemtshile iZimbabwe uthi manager within the uniform uJairo Stapera, yes the new coach at Manika Diamonds, but he isn't at the time.
Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wesifaa sika Group C lile miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emine. Imiklomelo emibili elithole ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leRwanda kanye leNigeria nyakenye, njalo ngaleso sikhathi beliqeqeshwa nguBaltimore Brito owayengumqeqeshi weqembu leHighlanders. Ngemva kukaBrito uNomen Mapeza uke waphiwa iqembu lamaWarriors wadlala eMalawi, kodwa ngemva kwalokho bobabili uBrito loMapeza akabawuphiwanga lowo msebenzi, waphiwa uTapera ukuba abe bambili kungakaqhatshwa umqeqeshi omutsha. Iqula elikhokhela ukulungiswa komdlalo wenguqu kweZimbabwe elibizwa ngokuthi i-Normalization Committee yilo okumele iqhathe umqeqeshi, njalo abalandeli abaningi bathi ngabe layekela uBrito esemsebenzini. Aseneyisanga ukuthola icele le-Normalization Committee, kodwa umkhokheli walo uLincoln Muntasa ensukwini ezedlulileyo utshele intathela izindaba uLove Mobanda ukuba bebengeke baqhathe uBrito ngenxa yokuba kuzabise kumele kuphume imali eningi yokumnakekela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa lingakhohlwa-ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngokulungiswa kwama-passport athiwa wona ngama-electronic passports aselungiswa kwele South Africa, umuntu engasukanga kwele South Africa ayithole-ke leyo passport. Njengoba ngithilo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu elama-Warriors. Aselugqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.